Gweta vakarembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vaDoug Coltart vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaColtart vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarova kumusana pahuro nepasi petsoka, mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaColtart vanoti pamusoro pazvose izvi, mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma8:30 mangwanani emusi wechina, asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparirenyatwa sezvo vakarembera vasingakwanisi kubuda muchipatara. VaColtart vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today, we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on 4 grounds. One, that he was over-detained beyond the 48-hour rule required by the Constitution. Number 2, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nezuro nanhasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwezvikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa 40 nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaColtart vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiumbwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita anodarika 300 kubva pachiumbwa ichi. Pane chimwe chikumbiro chavo kudare, VaColtart vati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare, vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Vati vakarembera munhu ane mhuri uye ane pekugara zvekuti haasi munhu wekutyira kuti angatiza nyaya yake isati yatongwa. Asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane umbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva. Vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi. Vanotiwo vakarembera havafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemaby-election. Vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara. Mapurisa akarova vakarembera akasungwa, asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi. Asi mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti mapurisa aya anofanira kumiswa pamberi pedare kana chiri chokwadi kuti akasungwa.
Kana kuri nzi pane vanhu vakasungwa, takaonawo Ministry of Information yakambonyora kuti pane vasungwa ikatodhirika. Chatiri kuona ndechekuti hurumende haisati yazvipira kuti iremekedze mitemo yemuZimbabwe. Mapurisa aya haasisiri mapurisa, chori mhondi. Chatinotarisira kuti izvezvi dzingadai chori matare zvichikwanisa kutongerwa mutongo uri pamusorosoro nekuti vakaita humhondi, vakapfeka vari pabasa renyika.
Zvichakadaro, apo kwasara mazuva mashoma kuti sarudzo dziitwe, mapato maviri makuru ezanupf neCCC ari kuita musangano yekupeta kutsvaga rutsigiro mangwana nemusi wechina. Mutungamiri wezanupf vaEmerson Munangagwa vachange vari kuchitungwiza, uye mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachaita musangano wavo wokupedzisira kuEpworth. Nemusi wemugovera vanhu vachaenda kunovhotera vanhu vachatora zvigaro 27 muNational Assembly nezvigaro zvinodarika 100 mumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.